Jobho chitsauko chenhanhatu. Ipapo Jobho akapindura akati: “Dai chete kurwadziwa kwangu kwaigona kuyerwa uye kusuwa kwangu kwaiiswa pachiyero! Zvirokwazvo zvairema kupfuura jecha ramakungwa. Hazvishamisi kana mashoko angu aiva okuvhurumuka. Miseve yoWamasimba Ose iri mandiri, mweya wangu unonwa muchetura wayo. Kutyisa kwaMwari kwagadzirira kurwa neni. Ko, mbizi ingachema kana ine bundo here? Ko, nzombe inokuma kana ine zvokudya here? Ko, chokudya chisinganaki chingadyiwa chisina munyu here? Ko, chichena chezai chinonaka here? Ndinoramba kuzvibata. Zvokudya zvakadai zvinondirwarisa. Haiwa, dai ndapiwa hangu zvandinokumbira kuti Mwari andipe zvandinotarisira, kuti dai Mwari aida hake kundipwanya kuti aregere ruoko rwake rundiuraye, ipapo ndaizova hangu nokunyaradzwa uku, mufaro wangu mukurwadziwa kusingagumi, kuti handina kunge ndamboramba mashoko aiye mutsvene. Ndinaro here simba rokuti ndirambe ndine tariro? Tariro yacho ndeyeiko kuti nditsungirire? Ko, ndine simba rebwe here? Ko, nyama yangu indarira here? Ko, ndine simba here rokuti ndione kuti ndabatsirika? Sezvo zvino kubudirira kwakabviswa kwandiri. Munhu asina tariro anofanira kuwana rudo rweshamwari dzake, kunyange iye arega kutya Wamasimba Ose. Asi hama dzangu hadzivimbike sezvinongoita hova dzava kudira, sezvinongoita hova dzopfachukira. Dzinosviba pakunyungudika kwamagwada echando, uye dzinozadzwa nokunyungudika kwamagwada echando. Asi dzinoguma kuyerera mumwaka wokupisa, uye mihoronga yadzo inopwa mukupisa. Mihoronga inotsauka kubva munzira dzayo inoenda kumakura ndokuparara. Vafambi veTema vanotsvaka mvura, vashambadziri veShebha vanomirira netariro. Vachaora mwoyo nokuti vaivimba nesimba ravo. Vasvikapo vachashaya zvokuita. Zvino nemiwo maratidza kusabatsira, munoti mukaona chinhu chinotyisa mobva matya. Ko, ndakamboti ndipeiwo chipo, ndipei fufuro rinobva papfuma yenyu. Ndirwirei muruoko rwomuvengi, ndidzikinurei mumaoko avanhu vano utsinye here? Ndidzidzisei uye ndichanyarara hangu. Ndiratidzei pandakakanganisa mashoko echokwadi anorwadza sei. Asi gakava renyu rinoratidzeiko? Munoda kutsiura zvandareva nokutora mashoko omunhu arasa tariro semhepo here? Muchada kana kukanda mijenya pamusoro penherera uye nokutengesa shamwari yenyu? Asi zvino chinditarirai netsitsi. Ko, ndingareva nhema pamberi penyu here? Musadaro, musava vasakarurama. Fungai zvakare, nokuti kururama kwangu kunozvimirira. Ko, pamiromo yangu pane zvakaipa here? Ko, muromo wangu haugoni kunzvera zvakaipa here?